takafonerwa nezero maneri nemapurisa vakati chiuye 3-4 tikanditiuye kumapurisa ndobatauya naye ndobatauya nhasi na 10 o'clock kutaura kwava vakaita saka tasvikapo vatanga kutora mastatement ezvakaitika kutora those process anoitika kana masungwa nemapurisa mafingerprints nokutora mastatement ndobva leta vazotiti kanzi kune vamwe venyu vasipo mungatibatsirawo kuti vauye ndobva vatipa list yevamwe 10 vakatikumbira kuti vauye ndobva taitoita tatotuma vanhu kuti vavaite vavadaidze kuti vauye and they all complied vakabva vauya saka tapedzisira tava 14 tikatorwa mafingerprints mastatement tese 3-4 onovesadhe nava manheru vakabva vataura kuti apiwa directives vakumusoro yekuti hamuchakwanisi kudzokera kudzimba dzenyu mavakurara pano pamwe kana zvikaita mozoenda kucourt mangwana
saka mhaka yamuri kupomerwa ndeyei
tiri kupomerwa mhaka yepublic violence yokukonzeresa mhirizhonga pamiting asi zvanga zviitika patachitori mukati momo kune vanhu vakatouya vakaripota vakatouya vakatoripota kupolisi kunoku vatatozosunga navo mukadzi anonzi Edith Moyo the provincial treasurer wevulawa youth as MDCP vulawa youth assembly akatoripota iye kuti she was assaulted abva atosunga ariiye as I speak right now atori mukati atodzeniwa debe wacho wakachitouya papolisi bati vatatiri ku law and order achingopinda in and out but nothing happened to her despite that there are documents that are there
saka muri kukamba yemapurisa ipi
tiri pa law and order bulawayo police central police
saka mune magweta here amuri kushanda nawo
tinawo magweta tiri kushanda nawo
saka imi muri kutambira sei mhaka yamuri kupomerwa iyi muri kuibvuma here kana muri kuramba
hatisi kuibvuma we deny the charges because we were never involved in violence during that very day none of our members that are arrested here was involved in the end nemhaka pamusoro peviolence yakaitika musi wacho
saka zviri kureva here kuti kukuchengetedzai kwavaita mapurisa uku kwakureva kuti mutori nemhaka yamaakupomerwa
ndozvavari kutaridza ivo what happened if you want to know more about what happened so what you know kuti mamembers edu aivapo akaenda kuoffice aitenda kumeeting yanga yadaidzwa yeprovince vamwe vakeinational elections directorate yanga yadaidzwa ndobva vasangana pane meeting yanga isingatozikamwe neprovince kuti iri kuitika paoffice ipapo saka ndobva kazoitika zvakaitika zvacho izvozvo to some of them but vanhu vari panapa were never involved in any violence yaiva ipapo vati vari kungovictimiza chete leadership yebulawayo province
wamunofunga kuti ari kushungurudzai ndiani ipapa kana muchi muri kuvictimiza
ndatingazivi kuti anoshungurudza ndiani but what you can only tell you is that vanhu vakasungisiwa varova vanhu umwe munhu anotori ne 25 stitches dzaakaitiwa are admitted kuhospital izvizvi vanhu vakasungisiwa varipotiwa kumapurisa havana kumbosunga variko out there Abednego Bebe na witness na Alfred Nwe vari out there vakasungisiwa but havana kumbosunga mapurisa anga ari panapa atiudza kuti vawana instruction from above kuti vasati release
saka matoiswa kumasales here kana kuti muchakangomira muri kumahofisi
emapurisa ye law and order tamirira kuti tiiswa kumasales but the decision has been made.